Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gumi guru 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe vanhu vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemaheremeti emapurisa akawanikwa muHarare vatafadzwa Hilton Tamangani vanoshaya vari muusungwa. Zangano reSADC rokurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe vanhu vakasungwa nenyaya yemaheremeti emapurisa anonzi akawanikwa muHarare svondo rapera vatafadzwa Hilton Tamangani vanonzi vashaya vari muusungwa kujererera Harare Remand Prison muHarare makare uko vanga vakachengetedzwa vakamirira kuzotongwa. VaTamangani ava vairarama nekutengesera mumigwagwa yemuguta reHarare vakasungwa pamwe chete nevamwe gumi vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemaheremeti emapurisa anonzi akawanikwa akavigwa muhwaro wechivakwa cheRobinson House muHarare. Hurumende yatsinhira nezvekushaya kwavo uku kuburikidza nemashoko aburitswa nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana avati pane mumwe murume ashaya ari muusungwa akamirira kutongwa. Asi gweta ravatamangani vamarufu mandewere vekuZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vanopa mhosva yekushaya kwavatamangani kumapurisa ayo vanoti ndiwo akavashungurudza pamwewo neveZimbabwe Prisons and Correctional Services ava vanoti vakaramba kuti musungwa aonekwe navana chiremba. Studio 7 yakundikana kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi vamandevere vanoti vari kuronga kusungisa veZimbabwe Prisons and Correctional Services pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi ichocho kuti pane umwe wasungwa pane vakumahlezeni vakasungwa vaya vachimirwa mhosva yekunzi vakarova mupurisa pane hwana wavo akanga akakuvara zvakaipisisa nyange kuti vose zvavo vanga vakarohwa akakuvarira zvakaipisisa. Saka nezuro takaudzwa kunzi mukomana uyu akudhwara kwava kuda kundoira kuma5 tobva tamhanya kumaprisons kuti vakwanise kuti mwana uyu aonekwe nemadhokita ake anoda. Magadijeri vakatirambira vakatirambidza kana kupira matsamba yedu kana kutaura nesu vachitonida uyo gwaro rabva kukoti chete. Saka naizvozvo nhasi manheru angoita kunzwa kuti munyika zvinhu atifa.
Saka imi mune matanho amuri kutora here nechiitiko ichi?
Matanho tichatora isu ndekuti kufa kwemwana uyu afa munhu anga asingafaniri kufa kuti dai akangoonekwa namachiremba ake anga asingafaniri akafa. Saka tichange tichitora matanho ekusungisa ivo vanhu vekuZimbabwe Prison Services nekuti vatarisa kuti havana kuita basa ravo ravakanzi vaite nendare nemazvo. Vakanzi ivo vange vati munhu achionekwa nemadhokotera kubva musi weMande patikapinda mukoti vakanzi vanhu vangaonekwe nemadhokotera asi havana kuvaonekwa nemadhokotera vakanzi muisa kuchipatara nezuro chete vanova kuti akuzvimba zvakanyanya. Saka mapurisa nevanhu vekwizo ndivo vakonzera kufa kwemwana uyu. Saka nezvo vakonzera kufa kwemwana uyu zvange zvichiita matanho ekuti tisungise vanhu ivavo nekuda kwekufa kwemwana uyu.
Tiri kuona pamashoko aburitswa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko vari kuzivisa ivo kuti mukomana uyu akapinda mutirongo asiri kunzwa zvakanaka. Ndizvo here?
Hasiri izvoba. Mukomana uyu akapinda mutirongo akarohwa, akanga akarohwa nemapurisa. Takanyatsokuzvitaura tikazvitaura kumukoti munhu anga akarohwa zvakaipisisa. Anga asina kwanisi kana kufamba, anga asinakwanisiita sei. Takabva vakanyeba vachidaro. Vanhu vakarohwa vese variko, kuti vakarohwa vese. Vana ivavo vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa.
Saka muri kushanda here nemapurisa neiyo vekumajeri ava panyaya? Muri kuwirirana here mukushanda kwamuri kuita?
Zvazviri izvozvo hatisati tambotaura navo. Angotifonera achitiudza nezvekufa mapurisa aita nyaya ndoga vakakonfema naye zvishuva mwana uyu akafa. Hatisati tambotaura navo parizvo.
Saka makwanisa here kunge muchinoonawo mutumbi wake?
Hatisati tambokwanisa. Tatida kutimirire hama dzake tigoenda tese nehama dzake pano kuti tinge tegase magweta.
Tichitarisa kubatwa kunoitwa vasungwa nezvazoitika izvi, zvii zvamungataura panyaya dzekodzero dzevanhu vamandevere?
Tagara tichingotaura kuti mabatwa anoitwa vasungwa nemapurisa eRepublic Police haaziriwe. Hapana chikonzero choita kuti munhu asungwa ange achirohwa nemapurisa. Hazvibvumidzwe kuti musungwa abate zvisina hunhu achirohwa vachimanikidzwa kutaura zvavasina kuita, vachitotywa, vachiti vazi. Hazvibvumidzwi izvozvo.
Vanga vari gweta riri kumirira vatafadzwa Hilton Tamangani nevamwe vasungwa vamarufu Mandevere vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabato vasamero wadzai vanove mukuru wesangano revanotengesera migwagwa revendors for social and economic transformation kana kuti VSET avanoti vanorwadziwa zvikuru nekurasikirwa nemumwe wavo ari mumaoko evanofanirwa kunge vachichengetedza kodzero dzevanhu.
Isusu tiri kushushukana chose nezvaitika kuhama yedu Hilton Ashaya ari musungwa tafadzwa anga ari pane vamwe 11 vanotengesa mumugwagwa vanga vakabatwa vari muusungwa vachipomerwa nhau yekunzi vanga vane chokuita nemahelmet emapurisa akawanikwa. Isusu seboka tatiri kurwadzikana nezvaitika, tabatikana zvikuru nekuti nyaya iripo ndokuti Hilton munhu anga achitraya kuripira mhuri yake ende anga ari munhu anga azvipira kuzvishandira nenzira iri pamutemo. Saka kana akusungwa zvakadai zvinotirwadza, osungwa kuurawa zvinotirwadza. Saka isu seboka tiri kushushikana, tiri kuziva kuti pane statement yabudisa nehurumende, asi taitarisira kuti hurumende pastatement yavaburisa dee vanga vataura pachena kuti chii changa chichirwadza Hilton sezvo vanga vati munhu anga ari muusungwa achirwara. Taida kuziva kuti akasvika pakurwara sei ari muusungwa zvaigona kutibatsira, asi tiri kuchema ende zvinhu zviri kutishusha isu sevanhu vari kurwara vanotengesa.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashaya vanga vari mumwe wevanhu vanga vachipomerwa mhosva namapurisa ekurova mupurisa uye kuvharira nzvimbo iyoyo yavaishandira yekuti yanga isisasvikiki nemapurisa. Munoti iwo imi?
Haiwa, takazviramba kubva pakatanga kutaurwa nyaya iyi. Isusu seboka reZSET takatingori pachena kuti aiwa, mapurisa ngaaite tsvagurudzo dzavo nenzira dzakanaka. Isusu hatikurudziri mhirizhonga, ende hapana vanhu veboka redu vatinoshanda navo vatingakurudzira kuti endai munorwisana nevemutemo. Aiwa,
chiitiko ichi imiwo sevamwe vanhu vanorarama nekutengesa munzvimbo idzodzo dzemuHarare chakusiya ipapi?
Chatisiya tine kunyunyuta, chatisiya tine kutya kuti kana iriyo hurumende yedu yatinotarisira kuti ichengetedze iriyozve yaakutora upenyu hwevanhu vari kutora kurarama, toita sei? Onai kuoma kwakaita upenyu hwezvimunyika. Vanhu vacho vari kutora kurarama ndo vaakuteverwa, vasindourawa. Aiwa, zvinoshungurudza. Saka tinoita kubatikana seboka, tinoita kubatikana semaagenda senyika yese.
Vanga vari mukuru wesangano revanotengesera mumigwagwa revendors initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vasamero wadzai vari parunare muHarare nestudio 7. Sangano remubatanidzwa wenyika dziri kumaodza nyemba kweAfrica reSADC riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba musi wa25 Gumiguru unove mwedzi uno mukukurudzira kubviswa kwezvirango zveupfumi zvinonzi zvakatemerwa vamwe vatungamiri muhurumende pamwe nebato rezano PF uye mamwe makambani anotyidzana nehurumende. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru wesangano reSADC Dr. Steko Menatex vanoti nyika 13 idzo dzinoomba sangano iri dzakatarisirwa kuita kana chii zvacho asi chiine udzamu mukukurudzira kubviswa kwezvirango zveupfumi izvo vanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika yeAmerica pamwe nedzimwe dziri kumawirira.
So it may be statements, it may be demonstration, it may be an activity.
Nyanguva magwaro kana ma demonstrations kana chii zvacho nokuti tinotarisa kuti kutorwe matano akasiyana siyana asi aine chinangwa chekuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvebviswa.
Dr. Tex vanoenderera mberi vachiti sangano ravo rakatora danho rekubatsirana neZimbabwe mukurwa hondo yekubviswa kwezvirango izvi nokuti ndizvo zviri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvije nokodze zvironda.
Zimbabwe has tried for quite a number of years, but we are not seeing results.
Zimbabwe yakaedza kwemakore mazhinji kuti zvirango izvi zvibviswe, asi hatisi kuona pundutso. Saka tiri kuratidza nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango izvi kuti regai zvizvarwa zveZimbabwe zvibude muunapwa kwazviri kuraramira nokuda kwezvirango zveupfumi. Kana paine zvirango zveupfumi munyika, nyika yacho inorasikirwa naana muzvinabhizimisi.
Asi nyanzvi munyadzi dzemutemo uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti SADC yakafanira kusvaga kuti chakaita kuti musoro uteme chii muZimbabwe.
Pakayasidera by 2000 around 2000 toga masanctions main reason why tipanzi mune mahuman rights abuses akawanda vanhu vainyangariswa vanhu vachidii. Saka iko zvino pakazopinda the new regime vamwe vari kuona sekuti hazvina kuchinja zvaiitwa izvana hazvina kuchinja. Saka kuti vabvise masanctions vanenge vaita sekuti vatipa blessing kuti rambai muchiita zvamaiita zviya. Saka ndoda kuti pakadiro panonetsa kuti vabvise masanctions.
Vakukwengwe vaudza Studio 7 kuti SADC yakafanira kutora chidzidzo munyika yeAmerica neidzo dziri kumawirira nekutemerawo Zimbabwe zvirango zveupfumi senzira yekukurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti igadzirise zviri munyika.
Ngaipe maconditions kuti timanye nemi itai 1, 2, 3, 4, 5 maconditions yawo nyasa kuona kuti maybe anogona kupuwa period kuti by nguva yakati mufana kuva maita meet maconditions awo zvinobatsira izvozvo. Ende zvakanakira kuti funding power ne guarantee yekuti zvinoshaitika zvakati.
Vachitsigira mashoko avakukwengwe chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinogara nekurarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vaAlex Chikwanda vanoti uhwo rune umbimbindoga ndizvo zvaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika.
How come Mnangagwa managed to hire the chartered plane from Harare to Bulawayo? Ichibva ku France. But mapedza urara mari mapedza makwa dresa mnaudza kuti you are suffering because of sanctions. Imari inodikwa ku revive parirenya to hospital kuti vanhu vaone mishonga. Or even a quarter of that money that he hired the chartered plane for one day. The biggest sanction that we have is ZANPF. The biggest sanction that we have is Mnangagwa. The biggest sanction that we have is ZANPF system.
Asi muzvane memory mutizina avo vanorarama nekuruka misoro mudhorobha reGaborone vanoti matambudziko ari munyika ava kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviise misoro pamwe chete kuti zvinhu zvigadzirisike nekukasika.
Pomapato ariko acho 9 hatiri kunyatsonzwanana. Ngatigarei pasi tiise misoro pamwe chete tinzwirane tsitsi kuti zvinhu zvese zviri kuuya izvi zviitiwa netirwise tiri pamwe chete. Tirwise masanctions acho tiri pamwe chete. Kwete kuti mumwe akamira nechichimwe achiti uyu ndinozvigona achiti ndinozvigona. Hakuna chinofamba. Even mumba chemo chemo baba namai vakamira achiti uyu ndiri baba uye ndiri. Hakuna chinofamba.
Chisungo chekubatsira Zimbabwe chakatorwa pamusangano wechimakumi matatu nepfumbamwe wevatungamiri venyika dzemusandiko wakaitirwa muTanzania mumwedzi waNyamavhuvhu gore rino. Mugore ra2001 hurumende yeAmerica yakadzika mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA senzira yekukurudzira utongi wejekerere pamwe nekuwandudza upfumi hwenyika muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochi pakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington. Nasi taita rombora kana katine hurukuro nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, amai Lynette Karenye Kore, avo vari kupinda mumisangano iri kuitirwa muguta reWashington DC weIMF neWorld Bank. Regai timbunzwa kuna amai Karenye Kore kuti vari kuzvifambisa sei uye kuti misangano iyi yakakosha sei nyanya kuvanasikana nemadzimai. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsana nguro kuti misangano iyi yakakosha sei.
Ndadzidza zvakawanda Marvelous. Ndaona kuti nyika yedu ine zvizhinji zvainofanira kukura uye nekuita kune dzimwe nyika. Kuya kwandaita kuno kuya kuzoona kuti World Bank neIMF maprogram avanoita anobatsiridza nyika dzakawanda ndeapi. Ndaonawo kuti maprograms avo mazhinji ane chekuita maringe nekusimudzira madzimai, nekusimudzira vanasikana nevanakomana kurwisa poverty munyika dzedu nenyaya yeclimate change. Kunze kwedu mamirira kwakaita kuchinja kuita zvinhu nemaprograms avari kufanda nyika dzose.
Tinoona imi muri mutevedzeri wemutungamiri weMDC mumwe wevatevedzeri semudzimai, zvii zvamungati imi emaunza kuvapa chinzvimbo chamuita?
Zvizhinji zvandaunza Marvelous. Kutanga pandakapinda pachigaro ichochi ndakwanisawo kuti ndinge ndichiita maprograms madzimai ekutrena madzimai panyaya yeempowerment. Mukuziva kwangu iwe unoziva kuti ndine chimwe chigaro chandakabva kuwana ndichangobva kuita vice president, chigaro chinova chedeputy treasurer wewafa Women's Academy in Africa muregion medu. Kune nzvimbo dzakati wandei, about 9 countries dzirimo dzinotiita kuti tese tinge tichibatsirana kugadziridza kuti zvii zvatingaita kuti madzimai apinde muzvigaro. Uyewo program dzandakwanisa kuita mazuva maviri mashoma apfuura ayo, ndakakwanisa kubudawo neprogramu yekuti zvii zvatingaita kuti tipedze nyaya yesexual harassment mumabasa medu uye munyika. Tikaita come up nepolisi sebato reMDC kuti isu kana tiri muhurumende ndo izvi zvatingaita kuti tizopedza nyaya yesexual harassment.
Tombotarisa nyaya iyoyi yechigaro chenyu, kune vamwe vasikana vechidiki vada kutarisa kupinda mune zvematongerwo enyika, zvii zvamungavakurudzire kuti vaite zviri nyore here?
Ndingangovakurudzira Marvelous kuti hapana chisingagoneke kana iwe uine chinangwa chaunoda. Chandingangoda kuvanasikana ndechekuti kana wada kupinda mumapa zvigaro izvozvi zvematongerwo enyika, unofanira kuita nemwoyo wako wese uye uchigadzirisa kuti kana uchinge wapinda zvirimo zvimhingamupini zvinodzorera mumashure. Asi iwe nekuti unenge uine chinangwa, haufaniri kutarira zviri kumashure. Kuvanasikana vazhinji chandingangoda kuvakurudzira kuti chigaro unokwanisa kuchiwana pasina kana zvawaita kana kuti waita favor kune umwe munhu, kunze kwekungomira iwe uri pachokwadi uye nekutarisa kuti zvii zvaunoda kuti madzimai nevanasikana vazoita, vachitarisawo kuti dai taita zvinhu zvakadai mushure mekunge vadzidza kunewe. Saka chikurukuru kunzwa mwoyo kuti ndo zvandinoda, uyewo maneja kuti zvii zvaungaita kuti usvike pachinhano chaunenge uchida. Zvizhinji zvingarwadza asi hapana chisingagoneke.
Takaona muchidomwa muchipiwa chinzvimbo chitsva pane zvakataurwa nevatore imi kuti muchange muri kuona nezvemuparamende, munotora sei izvi?
Chekutanga ndoda kutenda kuna president wangu baba Nelson, advocate Nelson Chamisa, vakaona zvakakodzera kuva nechivimbo neni. Haizi nyore kupiwa chigaro sechandakapiwa. Kazhinji kana zvichinzi party building, kureva kuti ndichange ndiripo kuita oversight yekutarira mushandiro unenge uchiita bato redu uye kufambiswawo kunenge kuchiita bato redu. Saka haizi nyore kupiwa portfolio yakadaro, saka ndoda kuvatenda. Uyewo chimwe chacho chekuti ndizoita oversight mudare reparliament, handingazvigoni ndiri ndega. Ndinoziva kuti ndichada kubatsirwa nevazhinji kuitira kuti musangano wedu unge uchisimukira. Asi zvikuru sei kunyanya panyaya yeparty building, ndinoona vakaona zvakanaka kuti kuda saamai unenge uri mai vanotarira kose kune vana baba, vanakomana nevanasikana. Izvozvo zvinobatsira kuti kana ndiri saamai ndine zvizhinji zvandinoonda kuti apo panoda kugadziriswa, apo panoda kugadziriswa. Asi handingazvikwanisi ndiri ndega, ndingangoda kurudzira vasikana vazhinji navanamai kuti ndezvedu tose, uye vanofanira kundibatsira kuti basa redu rifambe zvakanaka.
Mataure imi vasikana vechidiki pamentorship pane zvamurikuita here kudzidzisa vechidiki varimubato menyu?
Hongu Marvelous, ukatarira pandakatenderera muZimbabwe ndichitsvaga kuridziro kuvanhu pataienda kusarudzo, programu yangu yanga iripo yekutanga yanga iri ishu yementorship. Ndaona zvakanaka kuti tiite basa iri rekusimudzira vanasikana, nekuti vazhinji isu vakuru kana tapinda muzvigaro hatitariri vari kumashure. Tinokanganwawo kuti pakufamba kwenguva tiri kuchembera, vazhinji vanotadza kuziva ipapo, tongoda kuramba tiri mupawa. Saka ndakaona zvakanaka kuti aiwa samai ndofanira kuti ndiite mentorship, vana vedu tivadzidzise kuti kana isu tichinge tabva vatore mabasa vasimudzire musangano wedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Linette Karenye Kore kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinodzidzisa nekubatsira vanhukadzi. Iye zvino tochoenda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu. Takanangana nekucherechedzwa kwemwedzi uno wagumi guru semwedzi wekudzidzisana pamwe nekuyeuchidzana nezvechirwere chegomarara.
Ndani kuchingamidzo yevateereri, mufaro wangu kuve pachirongwa. Ndinonzi Temba Nzou Nenda, ndiri organizing secretary kana kuti murongi wemabasa muboka revarume rinonzi Varume Shinurayivhu kana Madoda Men's Forum Trust of Zimbabwe.
Nhasi vanzou nenda tiroda kumbotarisa mwedzi uno wagumi guru, mwedzi wekudzidzisana pamusoro pegomarara breast cancer month. Imiwo sesangano, zvii zvamuri kuitawo kuyeuchidza vanhurume mumwedzi uno wagumi guru?
Mumwedzi uno wagumi guru tinosangana nevarume, tinotarisa munzvimbo dzinoungana varume, mungave mumamens fellowship, mungave kana mumabhawa chaimo, tinopinda tichitaura nevarume tichivadzidzisa nezvegomarara. Asi mwedzi uno wanga wakanangana negomarara rezamu, chinove chirwere chinofungidzirwa kuti chinobata vakadzi voga. Asi ongororo dzakaonekwa kuti chero varumewo vane miri yakakura kura yatingati vanhu vari feti vaya, vanokwanisawo kubata chirwere chemazamu. Zvekutoti mukatarisa vamwe varume vane mazamu akakura anotoita kunge mukadzi. Saka vanhuivo vanofanira kugarawo vachitarisa kuti havana here mapundu ari kuita mazamu mao, because vanogona kubatwawo nebreast cancer. Asi haisiriyo, harisiro gomarara rega rinobata vanhurume. Yatinoti number one killer kana kuti chirwere chegomarara chinonyanyouraya varume kunyanya-nyanya prostate cancer. Iyoyo tinoidzidzisa varume zvakare. Kudhara vaimboti tangai kutariswa kuti hamuna here chirwere cheprostate cancer kubvira pamazera e60 zvichikwira, but iko zvinoizvi zvinotoona kuti veutano vaakutokurudzira kuti kubva kumakore anenge 35 vanhurume vaakufanira kunoscreenwa kana kuti kunotariswa kuti havana here chirwere cheprostate cancer. Kunewo mamwe magomarara anongoonekwa achiitika aya angave reganda, mamwe anoitika mumapapu, mamwe anoitika mupi, magomarara anouya pakasiyana-siyana. Saka kazhinji kachona tinotaura nezvazvo, asi patinotaura nezvazvo, tinotaura nezvazvo kwete semadhokotera, tinotaura nezvazvo sevanhu vanoshanda nevanhurume nevanakomana.
Asi muri kuona dzidziso dzenyu idzi dziri kutambirwa sei? Nokuti vamwe vanhu vanogona kuti kana vasati vazivikana kana kubata kuti vane chirwere ichocho, vanotoona kunge vanzou nhenda vari kupenga.
Hongu izvozvo zvaimboitika kunyanya, asi iko zvino ukatosangana nemunhu akadaro, kazhinji kacho haisi nyaya yekuti haadi ruzivo, inyaya yekuti anenge akufunga kuti dzave nyaya dzemari dziri kutaurwa bhozi. Vanoziva kuti kurapwa muZimbabwe iko zvine zvikwadhura. Chero ukanzi uende kunze kwenyika kunorapwa, kuti utanganezve nekutsvaga mari idzodzo dzakawandisa, iko zvino utano hwodhura. Asi vanhu vese vaakutambira ende vaakuzviziva kuti cancer chaiyo chinotove chirwere chakaipisisa kana kuti chinouraya kukunda condition yaityiwa nevanhu iyai yekuve neHIV and AIDS. Iko zvinezvi cancer iri kuuraya kukunda ipapo, ende tiri kutokurudzirawo chero even patinotaura nevehurumende nevezveutano nevaya masangano akazvimirira anobva kunze, tiri kutokurudzirawo kuti mari iwandire kuzvirwere zvakafanana nacancer ikoko bhozi. Hakusati kwave nemari dzakakwana dzekuti kuti dzibatsire vanhu ivavo. But vanhu vakutambira dzidziso iyoyo. Asi kungoti munhu kana achizenge audziwa dzimwe nguva kuti unacho chirwere, dambudziko rekuti munhu anogona kuve mudenial kana kuramba kuti aiwa inini chaiyere, handibatwe chirwere ichocho, ichirimo muvanhu.
Tinoona vakawanda vachine tarisiro yekuti ukaita gomarara kana yavangati nhuta iyei, unofanira kutenda kunorapwa kuchivanhu kuti ipore. Muri kupabatawo sei?
Challenge yatinosangana nayo chete ndeyekuti hatikwanisi kurambidza vanhu kuti musaende kuchibhoi, endai kumadhokotera echirungu. Nekuti isusu hatina scientific evidence inoratidza kuti kuchibhoi hazvishande kana kuti kudi. Asi zvatinokurudzira ndezvekuti kana takatarisana nechipatara kana kuti vana chiremba vechirungu, vanoita matests anoratidza kuti iwewe une gomarara rinonzi chakati, rave pastage yakati. Chiremba wotokudzwa kuti chiremba anogona type yegomarara raunaro. Ndichiremba akati wopiwa specialist anoenderana naizvozvo. Kuchibhoi dambudziko rakunaro nderekuti hongu variko vanotopa mishonga yechibhoi, vamwe vatinonzwa vachiti ndakapiwa wechibhoi vakapora, asi havakwanise kupatsanura vazhinji vacho kuti iyi kenza iyi inoda mushonga wakati. Kwavo kune ndofunga yatinoti pachirungu one size fits all, yekuti mishonga yavo inogona kunge iri imwe chete, ende hapana paunozomboona bhuku ravanotarotika takazotesta nhingi tikaona ane kenza iri pastage yakati, takazomupa dosage yakadai. Ndo dambudziko ratino zosangana naro, asi hatimhure mishonga yechibhoi.
Aiwa, ndinotenda zvikuru wanzo, nenda nokuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, neniwo ndinotenda. Ndinoti mumwedzi uno waOctober, ruzhinji rweZimbabwe kunyanyawo takatarisana nevanhurume nevanhukomana, ngaticherechedzei chirwere chegomarara. Chiri kuuraya vanhu vakawanda, vese varume nevakadzi. Saka ngatiwanei mukana mudiki wekuti tikawanawo pari kutariswa kuti hauna here gomarara iroro, aiwa enda unobatsirwa. Ngatitange nana Cancer Association of Zimbabwe, vane mari dzavo ngatipinde mune machiremba anotibatsira mazuva ose, anotiita screening votirefera kuenda kwatinobatsirwa. Ndatenda hangu.
Vatemba dzounenda vanove munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revarume Svinurai Vhukane Madhodha Men's Forum vari parunare muHarare neStudio 7. Mitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Mushowani Stars 3 Triangle United 1, Yada 3 Manika Diamonds 3, Tero 1 0 Chapungu 0, Erentaus 3 Black Rhinos 0.
Mechua Brother Baja and Java Dibaini Boyira Fanishara Mishawara Nemoe and Boyara Mugati Memoe Manokara Ajin Dibaini Narigubara Timina Nakubereka Anakutumura Timi Makatabura Makatambura Ni mwana wenyu mamenda pembera Utangane kutenda nakinda wambera Tawambera mawoko mama 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 Tawambera mawoko mama 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 Tawambera mawoko mama 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 Tawambera mawoko mama Mama Mama
Nako kambo mama kubva kuna Enzo Aishal. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumwe wevanhu vakasungwa nenyaya yemahelmeti emapurisa anonzi akawanikwa muHarare, vatafadzwa Hilton Tamangani, vanoshaya vari muusungwa kuHarare Remand Prison. Sangano reSADC rokurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvehupfumi zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe pamwe nevamwe vakuru muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwaka zomuhle olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Wathanga amapolisa wabotshwa ubevele ngumuntu ezithengiselayo eHarare. So ekubotshweni kwakhe bamhlukumezile ngezinye indlela okugcine esesenza ukuthi alimali.
Kulo wesilisa obephila ngokuthengisa esitaladeni ofele ejele ngemva kokutshaywa ngamapolisa eHarare ekubotshweni kwakhe ngeviki edluleyo.
Kulobuzima nge-drought lesilayo izulu lingaze line asingeke sanelise ukubulima ngoba idonki azingeke zidonse ikhulu inkomo zingeke zidonse ikhulu.
Abesifazana bemaphandleni bakhala ngendlala lokusilela kwenhlelo zentuthuko ezigabeni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulo wesilisa obephila ngokuthengisa esitaladeni obhubhele entilongweni ngemva kokubhaxabulwa kabuhlungu ngamapolisa eHarare ekubotshweni kwakhe ngeviki edlulileyo. Umnumzana Hilton Tafadzwa Tamangani ufele eHarare Remand Prison ngemva kokwalelwa ukuya kwelatshwa ephandle kwejele. Utamangani ungomunye wabantu abalichumi lanye ababotshwe ngomgqibelo duzane lesigodlo seMDC besethezwa umlando wokutshaya ipolisa kanye lokuba lesandla kudaba lwengwane zamapolisa ezibikwa zatholakala kulesi sigodlo. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uKamangani wahlukuluzwa ngamapolisa waba manxeba-nxeba emzimbeni wonke. Labanye abasolwa ababikwa labo belimele kakubi. Inhlanganiso le ithi okudanisayo yikuthi yacela ukuthi umnumzana Tamangani akhululwe ukuze aye kwelatshwa ephandle kodwa iziphathamandla zakwala lokhu. Akukacaci ukuthi uTamangani udlule namuhla kumbe izolo ebusuku. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umufi wavalelwa evele engaphilanga kuhle. Kodwa elinye lamagqwetha amela uTamangani unkosazana Idirashe Chikomba weZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi lokhu akusilo qiniso.
Kulama measures akadethethe ukuthi akwazi ukuthola i-medical assistance. Manje unfortunately amapolisa labomanje bebengadecide in our favor. So ngenxa yakho nokho ugcine esefela in police custody engatholanga i-bail.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lundoda wabotshwa evele ezigulela. Yebo kunjalo yini?
Athina sivumelani nakho ngenxa ukuthi ngumuntu owatshaywayo ngomgqibelo odlulileyo. Wathaywa ngamapolisa wabotshwa ubevele ngumuntu ezithengiselayo eHarare, edolobheni eHarare. Utshayiwe, uthe esetshayiwe wasebotshwa. So ekubotshweni kwakhe khanya bamhlukumezile ngezinye indlela okugcine esesenza ukuthi alimale. Lingakhanyela lizabona ukuthi ube lezilonda and belimele. So asivumelani nakho ngoba ngumuntu okade eziphilele kodwa olimele ngenxa yokuthi utshayiwe ngamapholisa bamhlukumeza ekubothweni kwakhe. So aso muntu adegula asivumelani lakho at all.
Manyathelo bani elizawathatha pho phezu kwalo ludaba?
Manyathelo sesiwathethe ukuthi for ababili ngoba bebebathatha abantu akade belimele. So for ababili abaseleyo sizakwenza ama-applications, ama-agent applications ukuthi bekwanise ukuthola ukuncedwa ezibhedlela. Ezingekho isibhedlela ezeze-PCS for osesishile singuthi siyenze ama-legal actions against even abeze-PCS akade in custody kibo even umantu okade senza indaba le ngenxa yokuthi amagqwetha ethu ayenza in application phambi kwamantshi lo kodwa akazange barule ukuthi ayebonwa ngabodokotela out of custody. So ngendaba yakhona lokho sibona ngani kumele laye abe answerable ekuthini why wadina i-bail ngoba sizokuthiwa yena wagula ngesikhathi sakhona but wakwanisa ukuphuma waphiwa ama-off days waba-off sick kodwa omunye umuntu inezimathi zakade yisibotshwa bekumele ukuthi ethole ukuthi elatshwe ngaphandle kwejeli kodwa akakwanisanga ukuthi athathe ama-steps okuthi kwenzakale khonokho.
Ngamanye amazwi uthi lizamangalela umantshi labamajele kuyabe kuyikubabophisa kuphela kumbe lizafuna lokuthi umndeni uhlawulwe?
Sifuna ukuthi umndeni uhlawulwe ngesenzakalo lesi ngenxa yokuthi impilo yomuntu iqakatheke kakhulu and njengabantu abamela ama-human rights siyakwazi ukuthi i-constitution yethu ku-section 48 yakhuluma ukuthi impilo yomuntu iqakathekile kakhulu and isehlakalo lesi sisitshengisa ukuthi impilo yomuntu abayenzanga yaba important. So ngenxa yakhonokho sibona ngani kumele umndeni womufi uhlawulwe.
Unkosazana Idirashe Amanda Chikomba ligqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sixoxela eseHarare. Abalwela amalungelo oluntu kanye lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa basole kakhulu uhulumende phezu kwesehlakalo lesi besithi igazi likaTamangani lisezandleni zakhe. Sixoxela omunye wabalwela amalungelo umnumzana Charles Nyoni.
Indaba ka-Rasta lo obhubhileyo nje indaba ebuhlungu njalo edanisayo sibili ukuthi amapholisi angaze atshaye umuntu azagcina ebhubhi njalo basuke lapho bamfake ku-remand bamyalise ukuthi athole usizo lokuyalatshwa njengalokho kwakufuna ukwenziwa ngabameli bakhe abayeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Nje into etshengisayo sibili ukuthi uhulumende lo uzimisele ukuceda abantwana bakaZulu munye ngamunye nje ngoba singakhangela ukwanda kwenamba yabantu abasefileyo kusukisela uhulumende lo eqalisa ukubusa kuze kube kathesi isiningi kakhulu okokutshengisa vele ukuthi sizagcina siphela sonke lapha eZimbabwe.
Ungathi kuvezani ngendlela amalungelo oluntu aphathwa ngayo elizweni?
Hayi lokhu nje kusegcekeni kuveza nje ukuthi amalungelo kaZulu nje ka-respecta njalo ayabhihlizwa njalo uhulumende lo uzimisele ukuthi amalungelo kaZulu ahlukumeze uzulu ngaziphi indlela. Lokhu nje okuba eyinye yembangela yokuthi uhulumende lo aze agcine aphiwe izijeziso lezi abasefuna ukukhala ngazo kathesi kodwa bekhohlwa ukuthi izijeziso lezi zivela ngenxa yokuthi bona babhihliza uzulu njalo be-abhiza amalungelo kaZulu.
Kodwa uhulumende uthi umufi wabotshwa evele engaphilanga kuhle.
Ukuthi ubotshwe egula kumbe engaguli ayisiyo ndaba kodwa indaba ekhona ngeyokuthi batshaya umuntu waze wacina wafa. Umuntu thina singalwa sibabili singabangani yena ubusubhubha ngemva kweviki kumbe kwemalanga ambalwa oyabe ebulele umuntu nguye lo ocinileyo ukutshaya nalo muntu. Umuntu lo wabotshwa watshaywa ngamapholisa walimala umfanekiso yokulimala kwakhe sinayo sayibona abameli bakhe amaloya athi afuna ukuthi ayekwelatshwa ukuthi athole usizo ukuze impilo yakhe ilondolozwe, kodwa amapholisa kanye nekhoti bakukhaya besala bengafuni ukuthi idaba lwakhe aze agcine ephiwa ibheli yokuthi elatshwe. So amapholisa esesala khathesi ngoba vele sekulicala, so kabafuni ukuthi bangahanjiswa emakhoti basiye sesebedinga nje ama-reveal amaningileyo.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fobembula.
Abesifazana abahlala emaphandleni bathi uhulumende kumele athuthukise izigaba zabo ukuze labo baphile ngokufanayo labanye babo abahlala emadolobheni. Le nkuthazo iza kusanda nanzwa usuku lwabo mama bemaphandleni emhlabeni jikelele ele International Day of Rural Women. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Omama basemakhaya bathi ukubhidlika komnotho kanye lendlala ekhona sekudala ukuthi babhekane lodubo oluphindwe kabili. Iningi labomama lithi kumele uhulumende athathe amanyathelo okuthuthukisa impilo yabomama emakhaya. Unkosikazi Nokuthula Dube Stezi uthi abasafuni ukuthi bayeyiswe ngenxa yokuthi bahlala emakhaya.
Lathi sifuna impilo yena leyana empilo emadorobheni. Sifuna ukuthi siphile njengabomama bemadrobheni, singathi lapho esifika khona seyisa ukuthi kulabomama bemakhaya. Asisakufuni ukuthwala inkwenxa emakhanda. Sesifisa ukuthi impompa zibuye, sithi sifisa yonke into eyenziwa ngumama osemadrobheni ayenziwe njengomama wemakhaya. Lathi sifisa impilo yena leyana ephezulu ukuze lathi singeyiswa ukuthi omama bemakhaya.
Unkosikazi Dorcas Mafo yemayezane uthi ufuna uhulumende abancedise ukulima lonyaka ngoba izifuyo abazisebenzisayo ekulimeni zicuba.
Kulobunzima nge-drought lesilayo, into esihluphayo ukuthi izulu lingaze line, lingaze liqalise kathesi, asingeke sanelise ukulima ngoba idonki azingeke zidonsi ikhulu, inkomo zingeke zidonsi ikhulu. Esikucela kuhulumende, sicela ukuthi asininge ama-target ukuthi silimisane nje njengabomama.
Ukansila kwa-2 esilikwe kwanda North, unkosazana Zweli Banzi Mpofu uthi omama abaningi babhekane lodubo lokusilela kokudla njalo uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aphathise.
Omama yibo abavuka ekuseni bekumele bakhangele bacabange ukuthi kuzadliwani vele emulini. Indlala ababhekane layo inkulu okunye okumangalisayo okokuthi behlula lokuthi bangathini njengabesifazane. Yebo kukhona ukudla okuholiswa kwabanye labanye kwe-social welfare, kodwa kuvele kakuyindawo ngoba kuthi lanxa kusithi kuyafika kuchitha umuntu vele sehamba wakwelete ezinye izikwelete ezempupho ukuthi nxa efika ihlifikeleni impupho ayidlulisele phambili. Abantwana basale stili behlaba umkhosi bekhangelane lendlala egumeni.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Ntliwane uthi njengenhlanganiso bafundise omama abaningi emakhaya ukuthi balwele amalungelo abo. Uthi njengabomama bafuna ukuthi babele ukuhlaliseka bese emakhaya abo.
Ubugebenga buvamile, ngikhuluma kunje sesiklinile indawo esecondary, amapholisa abuya, ipolice base isivunyelwe ukuthi iza kuba khona. Thina njengabomama be-orders ngenye achievement esiyibonayo ukuthi singomama bemakhaya singakhuluma ukuthi sifuna intuthuko iyenzakale.
Usuku lwabomama bemaphandleni olwe-International Rural Women's Day lunanzwa minyaka yonke mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga Mfumfu. Kusenjalo kolunye udaba amaSuthu, iningi labo kungababalisi bagqube umhlangano kuliviki eGwanda befundisana ngokubhala ingwalo zeSuthu ezizafundwa ezikolo zemfundo yaphezulu emasekendari. Unkosikazi Marita Dube, umqeqeshi wendimi zesiSuthu eMidland State University, uthi abafundi abakubanga lesikhombiso grade 7 babhale imihloliso yesiSuthu lonyaka njalo kuyadingeka ukuthi kube lengwalo abazazifunda lapho beqhubekela phambili ngezifundo zabo.
Babhalile imihloliso ka-grade 7, so okunazeleyo ukuthi akula mabhuku ka-form 1. Yikho abantu bebehlanganiswa endaweni ezijeneyo kodwa kakhulu bekungababalisi abakhuluma isuthu. So ngaleyo ndlela abasuthu bebehlangene beveza njalo lokuthokoza kwabo. ukuthi sisuthu sesabhala.
Isisuthu, isiKhalanga kanye lesiVenda nezinye zendimi esezifundiswa esikolo ezansi yamaNdebeleni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Sibonge ke ijaha lezansi uAlbert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Okwamanje singene kuhlelo lwabesifazana silo sithanikile emhlanga weStudio 7.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa loNkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumgcini sihlalo wesigabeni seMathebelele North kunhlanganiso ye-ARTUZ elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni. Sicubungula ubunzima obubhekane lababalisi kanye labantwana ngesikhathi umnotho welizwe unzima njalo ababalisi laba bephakathi kokutshengisela.
Emaphandleni kunzima ngoba benxa ukhangele emaphandleni intengo idale ukuba phezulu ukudlula intengo engaphi etholakala emadolobheni. So vele kunzima, even nabantwana bona besibafundisa emaphandleni sokunzima kakhulu. Abanye babasaukuthi bafunde kuhle ngiyabona lokudla kuyabe kungekho emakhaya. Njalo futhi amabalisi athi asisakwanisi ukuthi sithenge izinto la ngoba kwabamanye kwezinye indawo bathatha ngani ngemali yaphandle ukudla okuthengiswayo. Okuthi thina umbalisi ngeke uyithole leyo mali yangaphandle. Abanye njalo ngabafuna imali yephepha uyibambile sibile esandleni. Manje njengombalisi yabungela imali oyibambayo esandleni usisebenzisa amakhadi yabo ikhokheti kwezinye indawo kusathengeki ngemali zonezo.
Yiziphi impahla ezidula kakhulu khona ngapho emaphandleni njalo baningi yini abangemukeli ikhokheshi?
Zisese ziningi indawo eziningi ezingayamukeli ikhokheshi. Bafuna imali mali ngoba kuthi kuyathuthu ukuthi beyoda nge-ikhokheshi lapha abawoda khona bona boda ngemali abayibambe esandleni. Kuba nzima kumuntu umbalisi ongatholiyo le thiwa lokuthi ahamba aye edolobheni ayethola imali yokuthi anjani athole imali leyo ngoba yena uba khona ngomvulo kuthi yakhe kuleyosilasi uthola kuphela impela aziko ukuthi amabhenki avala ekuseni ngo-11 kumbe kwezinye isikhathi uyithele le mali yakhona. So kuba nzima, impilo ibe nzima. Kwezinye isikhathi abavumayo imintengo yangkhona iphezulu kakhulu ukuthi vele umuntu umbalisi ngekazayiyenelisebenti ngokuthenga into elula nje ekhiphe kwezinye indawo.
Abantwana besikolo-ke bona bayenelisa yini ukuthola zonke iy'mfanelo zabo zokusebenzisa isikolo?
Abantwana bathathu abatholi imfanelo ezenelayo. Sokunzima silo wesa la ungumbalisi yakukhangela abantwana uzibazele emakhaya kunzima. Into leyo emnotherize ibambe wonke umuntu nje jikelele. Emaphandleni kunzima kakhulu.
Kodwa liya libe lalo uhlupho loluyana labantwana abaswela impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini okunjengama-sanitary pads kumbe kulezinye inhlelo yini ezikolo ezenza kube ngcono ukwenza ukuthi labo bebuye ezikolo?
Zikhona kodwa inhlelo ziba khona kodwa azikhona nsuku zonke. Ziyabuya ingxenye zo ziyenze ungawani ngomnyaka abatikababa banikeze kawani ngomnyaka bahambe. Aso nto ehlala ikhona ukuthi maybe sikhangele nyanga ngenyanga kulo muntu obuye ezoncedisa. Hhayi abanye beqine bengabuye esikolo ngoba ngalazi imfanelo. Omunye besebesebenzisa into ezingahlanzekanga ukuthi khona ukuthi ngesikhathi sona siyanga. So kuba kunzima kakhulu emntwaneni oyinkazana.
Imbadalo yamabhasi lokhu iqansa yini njalo kulula yini lokhu ebantwini abalemuli emadolobheni kumbe kwezinye indawo?
Intengo yamabhasi isinzima kakhulu vele imizi eminingi izabhidlika ngendaba yenale ngoba uzathola ukuthi uhambo olunye lokusuka endaweni enjengasebhinga umuntu ezobamba kobulawe lapho kule muli phezulu phezulu ukuthi akuzokambaa ukuthi abuyele elinye njalo sokuyi-3 umbalisi njengasenelisi ukuthi akhiphe imali yokugada aswale le mali yokudla.
Libone ngalo hulumende uzalalela isikhalazo zenu yini njalo liyathemba ukuthi imali yokuthi ayiholise ababalisi ngabe layo? Sibone ukuthi ilizwe lonke nje libhekane lobunzima kumnotho welizwe.
Thina isifiso sethu ngesokuthi basizwisise basilalele babone ukuthi thina sisebenza
ukufuna ukuthi asifuni ukuthi siyekele imisebenzi siyabantwana bonke kodwa sokusiyalela sina njalo asikwazi kodwa sikhanyelele ukuthi uhulumende asizwisise ngezikhalazo zethu ngoba lathi kuyasizimela kona babantu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleleni North kunhlanganiso ye-ARTUZ elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazana. Siziphetheke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba silejahelidala uChris Gande.
Alingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa loDokotela Siduduzi Wencube owenhlanganiso ephathisa abasakhulayo ethiwa Youth Matrix. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabona.
Ya, ungasitshela ngenhlanganiso yenu leyi iThe Matrix ukuthi ngeyani kahle kahle inhlanganiso le?
Okay, inhlanganiso yethu iThe Youth Matrix yinhlanganiso ephathisa abancane aged 13 to 25. Siyaba empower siba equipe ngama skills abangasebenzisa empilweni ukuba bazikhuphule, abangasebenzisa ukubana bathole imisebenzi like ama employability skills, lokuthi nxa si identify abangabe bebancane kodwa bengathi bale ama entrepreneurial skills siyabaphathisa ukubana bavule ama business, njalo abangathi bale ama challenges njalo siyabasiza ukubana bathole usizo oluqondileyo ukwenzela ukuthi umntwana ngamunye ngamunye athole ithuba empilweni engasali phandle.
Liphathisa abangapi abeZimbabwe kumbe khona ngapho kuphela kweLengland?
Saqalisa eUK kodwa iaim yethu ukuthi siexpand siye emazweni athile. So into esayenzayo saqala sakha imodel esabona ukuthi iyasebenza internationally eyokuthi siza abancane sayakhela ngapha eUK. So imodel lesithethe siyakhile yasikhanya iyamukelwa sibili ngoba eZambia bayamukela bayayifuna, eNigeria bayayifuna, eUganda bayayifuna, eZimbabwe bayayifuna, but ngesikhathi kufanele sihambe layo kwakuyisikhathi kutshintshwa uhulumende, so sabona ukuthi kwakungaso sikhathi esifaneleyo ngoba kwakulokuxokozela okuningi, but ithemba lokhu lesifiso sikhona ukubana siye fikisa lati khona ngali support, but abase UK abeZimbabwe balufikelela loluncedo.
Akusichazisele ukuthi asithi ngingokhulayo ngifuna uncedo lokuqalisa ibhizimusi ngingayenza njani?
Siyakhangela indawo lapho khona, siyazi imithetho yakhona pho kulelo lizwe ukubana ngoba indawo ilizwe ngelizwe lemithetho yayo ekuqaliseni amabhizinisi la kuregister lani lani, njalo bese sikukhotha ke sibona ukuthi i-chosen area yakho iyo yini area ehambelana lawe, njalo iyo yini area ololwazi ngayo, njalo yi area opassionate ngayo, njalo sizama ukuzwisisa ukubana vele okwenza ufuna ukuqalisa i-business ku-area naleyo kuyini, luthando lwento yakhona, lulwazi kumbe nje ubone ithuba lokuthi wenze imali, bese siku coacha ke ngendlela efaneleyo according to ama findings ethu.
Lingaphathisa umuntu ngemali esingathi ngesilungu maximum enganani?
Nga umntwana ese UK kule ndlela eziningi ezokubana bathola imali, kulama funding i-government ayawafaka eceleni ukuba bancedise abantwana njengoba kulamsebenzi kwezindawo. So ukuthi bathi abanxabe kwansi ukuthi bavule ama business, so kule kulama government funding kulama grant then amanye amazwe akula ncedo lunjalo particularly Africa so thina silama grant esiyawafaka ndawonye njenge organization esawa accessela abancane bakwamanye amazwe sebe sibona ukuthi balama skills anjengawonawo so siyakwanisa ukuthi nxa kuyukuthi sibona kuyi business esibona ile future sibona ukuthi i business ekhaliphileyo siyakwanisa ukuthi sisapote ngemali la as well as i-training.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga kakhulu balaleli. Lingasilandela imisebenzi yethu ku-www.theyouthmatrix.org.
Gobo Facebook, labo Twitter ke?
Silakho yi-The Youth Matrix konke ndawo.
Sibongile kakhulu.
Loke ngudokotela Duduziwe Ncube ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo namhlanje imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League iqembu leMushowani libhaxabule eleTriangle United nge-3-1. Yada 3 Manika Diamonds 3 Telone 0 Echapungu 0 iHerentals ibhaxabule iBlack Rhinos 3-0.
She's fine, she's pretty, she's fine. She's fine, she's pretty, yeah. Icheri, I'm a kind of cherry, yeah. Super thick, slick beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. She's the cold, never sent, always will, never bet. Wife in material, she's the type you bring home. I'ma gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag, slipping for the black magic. I got me an upgrade, calling on my exes. I'm styling and CZ, your love is joining all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Cheriyami ngomsis K esabela ngikamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. omunye wabalichumi lanye ababotshwe ngeviki edluleyo phezu kodaba lokutholakala kwengwane zamapholisa umnumzana Tafazwa Hilton Tamangani ufele entolongweni yeHarare Remand Prison ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa. Abesifazana bemaphandleni bakhala ngendlala lokusilela kwenhlelo zentuthuko. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.